zvirongwa zvetinokurudzira mubato medu ndozvinogara zvikurudzirwa nemukuru webato redu vapresident Mugabe, mukuru wenyika President Robert Mugabe, kuti tinoda runyararo, tinoda kuti vanhu vayanane munyika muno. Kana tichivhota, tovhota on the basis of maprograms edu, kunaka kwehurongwa hunenge huchikurudzirwa nebato rinenge riri munyika muno, kwete kuti vanhu toita zvetsvimbo mugotsi kana kuti toswera tichiita zvinhu zvokuti tinyombane nekushaudhana nekurovana, kwete. Saka tinokurudzira maprograms akadai. Zvakatishamisa isusu kuti isusu pakafomwa unity government, vamwe vaiti ngatikurudzire runyararo munhu, asi takangoona munhu umwe chete aita izvozvo, President Robert Mugabe, vairamba vachingozviita consistently. Nanhasi uno vanoramba vachitaura, vakaenda kumarali up, vanoramba vachitaura iye yakataurwa naJohn Komo kuti peace begins with you, peace begins with me, peace begins with all of us. Ndo zvetinoda, ndo culture dzetinoda munyika muno. Saka aiwa tinokurudzira, tinozvitenda.
Asi ka vamwe vanobvunza kuti sei mafunga kuita chirongwa ichi pari zvino, uyezve zvazoita sei kuti muronge chirongwa ichochi?
Zvakatozouya nezvomiti iyo yakatozoti kwete, ngatiedze kubatanidza vanhu. Ndope mazoona vamwe vangu chinyuka manje, NBC vatsvangirai, NBC vanyude. Asi tinongoti aiwa zvinoda kupendwa, zvinokurudzirwa. Zvakakosha kuti nyika inoinge ine runyararo. Tinototarisira isu tine chinongo chetinotoziva kuti President Mugabe paindependence iri kuuya, vachange vachitaura futi kuti tinoda runyararo munyika muno.